Tine hama inonzi Fano Chagonda, uyo angaenda musango ari kunotemawo mapango. Ndokuchibva asangana nedambudziko rekuzovhiringidzwa nenzou, ichibva yaita kuti upenyu hwake huve hunopfuura. So ndodambudziko ratawana iri kune hama yedu Fano Chagonda.
Ndekekutanga here kuti musangane netsaona yakadai munzvimbo iyi?
Nzou dzagara dzichikonza matambudziko akadai muri munzvimbo yeMbire constituency. Tingati kumasuka kune imwe kuti hama yakaurawa nenzou, then kumajinga kune imwe futi hama yakasangana nedambudziko iroro. Matambudziko agara achiwanika munzvimbo yeMbire constituency, yekuti vanhu vanourawa nemhuka kwete nenzou chete, asi uye vamwe vanourawa kunyange neshumba.
Makazivisa here veZimbabwe National Parks and Wildlife Management, uye vane matanho avari kutorawo here kana makavazivisa?
Sekunzwa kwandaita maererano neNational Parks, zvanzi vari kubatsira nekofini uye nechikafu pamariro emushakabvu, uyezve vangovatitsvaga nzou yacho kuti vave vanozoipfuura. Ndo mashoko andaudzwa nehama dzepedwo. Saka tinoda kutenda veparks vari kuita basa rakanaka iroro rekunge vachichengetedzawo mhuka kuti dzisasangana nevanhu pachizowanikwa matambudziko akafanana neaya.
Sekuona kwenyu vakarembera, dambudziko iri ringagadziriswa sei kuti mhuka dzesango dzisaramba dzichikanganisa kana kutora upenyu hwevanhu?
Isu sevagari vemuMbire constituency, zvakakosha kuti dambudziko iri rigadziriswe nekuisa waya inoganhurawo mhuka nevanhu kuti pasave nedambudziko rakafanana neirori, uye vanhu vadzidziswe nenyaya yegame park kuti waya ichengetedzwe kuti vanhu vasazovandaliza kana kuti vasazoenda vachinotora waya idzodzo vachizoshandisawo zvimwe zvisinei nechekuita nezvekuchengetedzwa kwemhuka.